manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 9/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana richinyoresa vavhoti. Vamwe vanhu vakawanda vanoti havasati vanyoresa uye havana ruzivo pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti ichi. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana richinyoresa vavhoti kunyange hazvo mahofisi avo anenge achinyoresa vanhu sezvaagara achingoita mazuva ose. Amai makarau vasimbaradzawo kuti zvitupa zvose kusanganisira zvebepa zvinokwanisa kushandiswa. Mangwana ZEC inenge yaparurawo nzvimbo yekuti vanhu vachairunare vachibvunza mubvunzo kana kuti command center pamuzinda wayo muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi nezveurongwa hwamangwana tabata amai makarau.
Hongu ndoda kutsinira kuti mishina yedu yese hongu yamo munyika. Mishina yedu yese yakaendeswa kumatunhu yese andikati kumaprovinces ese. Mishina yedu yako kumacenters atiri kuvhuraiwo mangwana. Neavo vachashandisa mishina yedu makit operators vamunzvimbo vangomirira kuti vanhu veZimbabwe mangwana kuseni tichitanga nenguva dzakota to 8 vange vachienda kunonyoresa kuti vave vavhoti. Tinokumbira kuti avo vanenge vachienda kunzvimbo dzese idzodzo dzatakataura, nzvimbo dzakabuda mumanewspaper nenzvimbo dzatakataurira mapolitical parties, nzvimbo dzatakataurira vakuru vemachechi nenzvimbo dzatakataurira maCSOs, vanenge vachienda ikoko kunonyoresa ngavatakure chitupa chavainacho. Chingadai chiri cherata, chingadai chiri chebepa, chingadai chiri cheplastic. Kana vasina zvese izvo vanotakura valid passport yavo, vasaende nemadriver's license chete. Vasati vatakure zvitupa zvavo, votakura nerimwe gwaro rinorakidza kuti vanogara papi yatiri kuti proof of residence here. Kana vasina gwaro iroro ringadai riri tsamba yemagetsi, ingadai iri envelope yakabva kumadepartmental stores ichivaudza kuti vane chikwereti ikoko, ringadai riri kadhi rekuhospital, ringadai riri kadhi rekudhibhi zvaro, ngavachitakura affidavit yakatosainwa kare na Commissioner of Oaths kuti vakurumidze kunge vachinyoreswa sevavhoti. Vakanga vaine mapepa ese yandataura hazvifanirwe kuvatorera nguva inodarika 5 minutes kuti varegistre.
Saka zvinoreva kuti imangwana kunenge kwavhurwa nzvimbo dzakati wandeika dzekuti vanhu vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota.
Hongu, vanhu ngavaende vanonyoresa pamacenter ari pedyo navo. Kana zvichivaitisa nyore kuti vaende pamacenter atanga takaisa kare i63 ngavarambe vachienda ikoko. Asi veruzhinji tinovakurudzira kuti ngavachinyoresa pamacenter zvataisa ari padhuze navo ari mumaruva mavo.
Mubvunzo wekupedzisira, vanenge vaine zvichemo vanoenda kupi?
Vanokwanisa kuenda pawebsite yedu. Tinokuvakurudzira kuti ngavaende pawebsite yedu vanoona zviripo zvinovadzidzisa kuti macenter ari kushanda ndeapi, anovhurwa nguvai, akaiswa munzvimbo dzipi nedzipi. Asi avo vanenge vachine mibvunzo yavanoda kubvunza, tine yatinoti call center necommand center zvinenge zviri pano pahead office kere iri nguva ipi zvayo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Zvakadaro, apo chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chavi kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kutanga mangwana, vamwe vanhu vakawanda vanoti havasati vanyoresa uye havana ruzivo pamusoro pechirongwa ichi. Mutoro wedu wenhau, taurai Shava, anotipanya inotevera.
Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati havasati vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nekuda kwekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Mumwe wevanhu ava ndomumwe murume angozvidoma nezita rekuti Tasia, uyo ati haazi kuziva nezvekuendeswa kwechirongwa ichi kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kutanga mangwana.
Isu hatisati taregista uyezve kusaregista kwedu ndekuti hatisati taziva kuti vanhu vari kuregistra kupi, mapolling station ari kuregistra ndeapi hasati tatombomawana. Saka kuti tiregistra hasati taregista ndozvatakatomirira kuti tizive kuti mapolling stations ari kuiswa kupi, vanhu vari kutanga rini kuregistra, uyezve programu iri kuitwa iyi hasati tatomboinzwa nezvayo kuti iri kuitwa kupi, zviri kufamba sei kuti zviitwe hasati tatomboziva.
Mumwe zvemugari vaRobson Murambiwa vati vaida kunyoresa vakaenda kunobvunza nezvechirongwa ichi pachikoro chiri pedyo nekwavanogara asi havana kuwana rubatsiro.
Ndirikutoda kuvhota, saka pandakaenda kunoregistra kuchikoro chiri pedyo nepandinogara ndakasvika zvikanzi hatisi kuregistra, naivo vaisatoziwawo kuti kuregistra kupi. Saka ndirikutotsvaka kuti mbla wayo tiri kufanira kuregistra kupi kwacho kuitira kuti tinoregistra. Tiri kungonzwawo kuti hanzi kune blitz iri kuitiwa uye they are stepping up ima registration process, but asati tatombo nyatsowa neinformation yakakwana.
Vamwewo vataura neStudio 7 varatidzawo kuti havazi kuziva kuti vanhu vose vabvezera munyika kunyange vakambovhota musarudzo dzapfuura vanofanirwa kunyoresa patsva kuti vagokwanisa kuvhota, sezvo kuchave negwaro idzva revanhu vanenge vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kana kuti voters roll. Mumwe mugari angozvidedza nezita rekuti Nomsa ndomumwe ati ange achifunga kuti hazvina basa kuti anyorese sezvo akambovhota musarudzo dzapfuura.
Hanhanisani ndanyoresa hangu kuvhota because last time ndaangovhota but I just thought kuti pamwe tongoshandisa zvekudhara zvese.
Vanyasha Moyo ndemumwewo wevabvuma kuti havana zvakawanda zvavari kuziva pamusoro pechirongwa chekunyoresa nenzira yebiometric voter registration, uye vati havasati vanyoresa nekuti vanoona pachine nguva yakareba yekuti vakwanise kuita izvi.
Hanisati ndanyatsozvitsvakisisa kuti zvakamira sei. Ndaichingoverenga kuti since zviri ichi next year ndichaenda ipapo unana January February ipapo.
Mumwe zvemugari uyo angozvidoma nezita rekuti Kudzai ati kunyange ake akambovhota mune dzimwe sarudzo dzapfuura haaone chikonzero chekuti anyorese kuvhota nekuti haana chaanoona chazvinobatsira. Ati kunyange hazvo kunyoresa vanhu kuri kuitwa nenzira itsva iyo inonzi inogona kubatsira kuti kubiridzira musarudzo kuderere, haafunge kuti kuvhota kwake kungachinja mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi.
Kuregistra kuvhota ndaimboregistra but as for now handisina that thing in me yekuti ndiregistre, handisi kuona anything ichiri kumbochinja muno. Saka inini hangu kwandiri ndakazvimirira hazvisi kundimakira sensi kuti ndirambe ndichivhota ndiswera ndichitsva nezuva for nothing.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega vaadmire kudita vati zviri pachena kuti veruzhinji havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vachitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanofanirwa kuita zvose zvavanogona kuti vashambadze chirongwa ichi. VEZEC vari kusimudzira chirongwa chekunyoresa vanhu kutanga mangwana mushure mekunge vaona michina zviuru zvitatu yekunyoresa vanhu. Chirongwa chekunyoresa vanhu chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi wapera muHarare. Kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota, unofanirwa kuve uri chizvarwa chemuZimbabwe chine makore 17 kana kupfuura, uye unofanirwa kuve nechitupa cherata kana cheplastic chine mufananidzo wechiso chako kana wogwaro rekufambisa richiri kushanda. Resinesi yekutyaira motikari haikwanisa kushandiswa pakunyoreswa kuvhota. Munhu unozodawo gwaro rinoratidza paunogara, ingave tsamba yemvura iri muzita rako kana gwaro raunonyora rosainwa naCommissioner of Oaths, sabhuku kana mumwe munhu akadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, mapato anopikisa pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara kuti vanhu vakawanda vane vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika vachatadza kuvhota musarudzo dzegore rinouya sezvo vamwe veZimbabwe Electoral Commission vanonzi vari kuramba kunyoresa vanhu vane zvitupa zvakanzi alien. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vane vabereki vakabekerwa kunze kwenyika kana kuti maaliens vanonzi vari kutadza kupiwa zvitupa pasi pechirongwa chekupawa nezvitupa mahara vachinzi vatange vapiwa magwaro nebazi rezvemukati menyika. Izvi zvakaita kuti senator weMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai amai Teresa Makone vabvunze mutevedzeri webazi rezvemukati menyika vaobedhingwa Mugoni mudare resenate kuti sei izvi zviri kuitika apo chirongwa chekunyoresa vavhoti chiri kutanga munzvimbo zhinji munyika mangwana. Amai Makone vanoti chinorwadza ndechekuti vamwe vavanhu ava vakaberekerwa muZimbabwe asi vari kunzi mabva kure. Vanhu ava vakaenda kumuzinda yenyika kunonzi ndokunobva vabereki vavo kana madziteteguru avo. Vanoudzwa kuti havabvi kunyika idzodzo, izvo zvinoita kuti vasare vasina kwavanobva. Amai Makone vanoti izvi zvichaita kuti vakawanda vavo vatadze kuvhota. Asi vamuguni vakati vanhu ava vakwanisi kuwana zvitupa pasi pechirongwa chekupa vanhu zvitupa mahara. Vamuguni vakati vanhu ava vanofanira kuenda kumahofisi aregistra General kuti vanopiwa magwaro anodiwa kuti vapiwe zvitupa zvemuno. Asi munyore anona nezvesarudzo mudunhu reHarare muMDCT vaIslam Samadosi vanoti vanhu vese vakazvarirwa munyika muno vane kodzero yekupiwa zvitupa pasi pebumbiro remutemo wenyika. VaSamadosi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemahofisi aregistra general vatobaya vamudede uye vave kuronga kuenda kumatare.
But chinonetsa ndechekuti kana iri taxation yaanotorerwa vanhu vanongotora vasingatarisi kuti akazvarwa kupi, but when it comes to exercising universal suffrage kunova kuvhota ndopaanonge akudini akubvunzwa kunzi uri mutorwa. Asi zvimwe zvose izvi anotenderwa. Saka tiri kukurudzira zvikuru kwazvo bazi rekwa registrar general kuti ringoita zviri pabumbiro romutemo rokuti chii munhu awane chitupa zvoitwa regularized. Saka tiri kutarisira kuti tichatora a class action sekutaurwa kwazvinoitwa nemagweta such that zvinhu zvinodini zvinofamba zvakanaka nokuti vamudede vari kuzvidza mutemo.
VaSamadosi vati dambudziko remaalliance rakanyanya mumisha inogara vazhinji yakaita seMbare, Highfields neMabvuku. Vati nhasi chaiko vatora mazita evanhu mazana maviri evanhu vanoda kubatsirwa kuwana zvitupa zvemuno mumusha weEpworth. Mutauri weUnited Citizens Alliance vaDavis Mukushwa vanoti vanotsigira danho rekukwidza nyaya iyi kumatare.
Tiri kutaura zvakare neveofisi yekwaregistrar kuti vanhu vese ivavo vane matambudziko akaita semaalens vawaniswe mukana wekukwanisa kuwana zvikwanisiro zvavo pachena sezviri kungoita zvizvarwa zvese zveZimbabwe. Tinoimba kuti mutemo unopa zvakakodzera kumunhu wose. Bumbiro reZimbabwe reconstitution rinopa mvumo yakakodzera yakaenzanirana kuvanhu vose vangave vari maalens vangava vakazvarwa muno muZimbabwe.
Vamukushwa vanoti hazvina kunaka kuti hurumende irambe ichiita rusarura sezvo vazhinji vevanhu vari kunzi maaliens ava vakazvarirwa muZimbabwe. Mumashoko avakaburitsa muna Chikunguru, mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission amai Constance Chigwamba vakati ani nani ane mubereki kana vabereki vakazvarirwa munyika dzemusadik vanokwanisa kuvhota musarudzo dzemuno. Asi vakati kana pane akadai ane chitupa chakanzi alien anofanira kuenda kumahofisi ekwaregistrar general kunogadzirisa chitupa kuti akwanise kunyoresa kuvhota. Amai Chigwamba vakati basa rezek nderekunyoresa vanhu kuvhota nekuvhotesa, kwete kupa vanhu zvitupa kana magwaro anoratidza kuti vakazvarirwa kupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangu.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusawirirana kuAmerica nenyika yeTurkey kuri kuenderera mberi mushure mekunge Turkey yati yave kuzorambidza zvizvarwa zveAmerica kupinda munyika yavo sezvakaitwawo neAmerica kuzvizvarwa zvenyika iyi. Kupopotedzana uku kwakatanga svondo rapera mushure mekusungwa kwakaitwa Metin Tupes uyo aishanda mahofisi evamiriri veAmerica muTurkey. Vanhu vemuLiberia vachavhota nemusi wechipiri kusarudza achatora chigaro chemutungamiri wenyika amai Ellen Sirleaf Johnson avo vari kuzorega basa. Vanhu vanosvika makumi maviri vakanyoresa kukwikwidzana musarudzo idzi kusanganisirawo mutevedzeri wamai Sirleaf vaGeorge Weah avo vaimbotamba nhabvu vakaita mukurumbira pasi rose. dambudziko reguramba kushanda kwemimwe mishonga inouraya utachiwana kuvanhu mhuka nezvirimwa riri kuramba richikura munyika izvo zvakaita kuti Zimbabwe itore matano ekuti idzivirire dambudziko iri. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaAdrian Musiwa vanoti tsvagiridzo yakaitwa yakabudisa pachena kuti pave nedambudziko rekusarapika kwehumwe utachiona nemishonga inoshandiswa izvo zvava kupa kuti hurumende itore mamwe matano.
Utachiona hunokonzera zvirwere hune mishonga yatanga takadevelopa over many years watanga tichirapa nayo. Saka zvataona ndezvekuti mimwe mishonga yacho haichashandi pautachiona humwe chete hwatatisenzisa ihwohwo. Saka taona kuti kwakonza pane resistance nekuti mushonga waimbouraya utachiona humwe chete iwoyo hauchashandi.
Vamusiwa vanoti zvimwe zvezvirwere zvave kunetsa kurapa zvinosanganisira vari kurarama neHIV and AIDS, malaria, tuberculosis nezvirwere zvepabonde. Vamusiwa vanoti hurumende yakaona zvakakodzera kubatanidza mapasi anoona nezveutano, nharaunda nezvirimwa kuti vashande pamwe chete mukugadzirisa dambudziko iri.
Takaona kuti pane resistance even kumadrugs ede atopa maARVs for HIV, emalaria, ATB, ezvirwere zvepabonde. Saka ndobva taona ndobva tabatanidza komiti dziri nhatu yeenvironment, yokuhealth neyokuagriculture nokuti mishonga yatinosenzesa mukurapa vanhu ndiyo imwe yacho inoshandiswa mukurapa mombe. Saka maprotocols achona akasateedzerwa nomazvo zvinokonzera kuti utachiona hukonzere resistance.
Mumwe mukuru mubazi rezvekurima Dr. Unesu Ushe wekunze Obatulu vanoti mumwe mishonga iri kushandiswa kuzvipfuwo nezvirimwa zvisiri mugwara haisi kushanda nemazvo. Vanotiwo kusashanda kwemishonga iyi kunoitawo kuti vanhu vazobatwe nezvirwere zvinenge zviine mhuka idzi kuburikidza nekudya nyama kana mukaka wemhuka ine chirwere ichi.
Mimwe mishonga yatiri kuisa muzvipfuyo yaakuzosvika ichinobatana nekurwara kwevanhu kusingagonowo kurapika nekuti utachiona watinenge tichiedza kurapa hauchadairi mishonga. Rinenge ratoo dambudziko haikona chete kuzvipfuyo asi kuvanhu vari kudya mikaka, vari kudya nyama dzatirikuwa kukohwa kuzvipfuyo. Kana zvadaro radambudziko muvanhu iro richibva kuzvipfuyo, ndo maonero atiri kuita. Saka urongwa huri kutibatanidza vekuhealth nevekuenvironment nesuisu vana chiremba vezvipfuyo kuti titarise matambudziko yatese, ndokuti mishonga iyi zvayakaita inenge yakagadzirwa nenzira dzakafanana asi kuti dzinorongwa kuti uyu ndewo vanhu onyorwa ndewo vanhu umwe ndewezvipfuyo onyorwa ndewezvipfuyo.
Amai Ushe wokunze Obatulu vanoti varimi vari kungopiwa mishonga inorapa zvikwekwe pasina kutariswa nana chiremba vezvipfuwo zvakakwana. Kunyange hazvo mishonga yemaantibiotic ichitarisirwa kupiwa mushure mekunyorerwa zvekutenga nachiremba, vanhu vari kuwana mishonga iyi nenzira dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makurukota anoona nezveupfumi munyika dzinoti Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania neZimbabwe ari kumusangano muguta reWashington DC muno muAmerica wekuzeya nzira itsva dzekuvandudza upfumi hwenyika dzavo. Musangano wezuva rimwe chete uyu wakarongwa nesangano reMicroeconomic and Financial Management Institute of East and Southern Africa kana kuti MEFMI. Zimbabwe yakamirirwa kumusangano uyu negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa. Mutoro wedu nhau Marvelous Mhlanganya uye ari kumusangano uyu. Marvelous, wakadi?
Aiwa, ndiri wadi, wakadi, blessing.
Aiwa, ini ndiri nani? Ungatiudze kuti musangano uyu uri kufamba sei?
Aiwa, musangano uri kufamba zvakanaka chose. Pamusangano apo pana vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvemari, uyezve ndichatongobva kutaura navo vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavaona pamusangano uyu. Asi panga tifanira kupindwa zvenhava mangunjwa governor we resisting asi tirikunzwa kuti vauno muwashington nhasi asi havana kukwanisa kunge vari pamusangano wanhasi sezvo vasvika makusena anhasi misangano iyi inowanzoitwa kumiteto yemisangano mikuru yeIMF neworld bank sekuziva kwauri kuita blessing nhasi iyi zororo imo muno muamerica saka misangano iyi nhasi hakuna saka nhasi kune musangano iwo uno wemesi
Saka vachinamasa vari kuti kudii nemusangano uyu ungabatsirawo sei Zimbabwe
vachinamasa vati ivo chanyanyo vabata presentation kana kuti bepa ratsvurwa nemumwe murume chief executive officer wemovement capital limited Eric Guchard vanga vari kutaura ivo nekukosha kwakaita diaspora kana kuti vana vanobva munyika vaakugara kunze kwenyika kuti ivo kambani yavo iri kushandisa mari dzinobva kune vana vanobva kunyika dziri kunze kwenyika vachiiwenyika dzakasiyana siyana saka vachinamasa vachitaura pakuvharwa kwaitwa musangano uyu vanga vari kuti izvo zvavabata uyezve mune ramangwana vangada kuonawo zvirongwa zvakadai zvichiitwa munyika vamwe
Hallo Marvelous. Ungatifambe zvishoma nekuti nhare yako iri kumboita ichidzima dzima.
Alright.
Mhm. Saka uyu wanga uri musangano wezuva rimwe chete chete. Hallo Marvelous. Hallo Marvelous. Ndiri kukunzwa.
Yes, regandi chake. Okay. Musangano wanga uri musangano wezuva rimwe chete nekuti sekutaura kwandamboita mangwana. Kuchange kuine misangano yeWorld Bank neIMF. Saka vanoitira ivo kuti vakaita musangano uyu wezuva rimwe chete vanogona kubatanidza makurukota ezvemari anobva kunyika dzamataura idzi.
Mm-hmm. Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous tichivimba kuti mangwana tinenge tichinzwa kuti zviri kufamba sei pamusangano mukuru weWorld Bank neIMF.
Aiwa tinotenda. Nezuva rakanaka.
Tinotenda zvikuru uyu mutori wedu nawo Marvelous Mhlanganya uye ari muno muWashington DC asi ari kuitwa musangano negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nevamwe vekunyika dzekuchamembe kweAfrica. Vanhu vakawanda munyika vachiri vakangomirira kuvandudzwa kwedare remakurukota sezvakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamusangano wavakaita nevechidiki vebato ravo pamuzinda weZANU PF muHarare nemugovera. VaMugabe vakati vamwe vemakurukota avo vachachinjwa vamwe vachitoburitswa basa. Pange pambotendererawo guva rekuti dare raizovandudzwa nhasi asi hapana chabuda. Hatina kukwanisa kubata munyori wedare remakurukota vaMishex Banda sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. VaMugabe vakambotaurawo pavakabva kumusangano weUnited Nations kuNew York kuti pane mamwe makurukota avo aida kuvapidigura pachigaro nekuedza mitengo yezvinhu kuti vanhu vavapandukire. Mazuva apera pange painewo kukandirana makobvu nematete pakati pezvikwata zviri kunetsana mubato reZANU PF zviri kuda kutora chigaro chavaMugabe kana vachinge vasiya basa. Izvi zvinosanganisira chikwata chinonzi Team Lacoste necheGeneration 40. Kuda kuvandudzwa kwedare iri kunonzi nevamwe kwakanangana nechikwata cheTeam Lacoste chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ava vari kunetsana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanonzi vari kutsigira chikwata cheGeneration 40. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi ava vanovawo mukuru weMedia Center muHarare.
Nyaya iyi ine chekuita nokuzvisana kuri mubato reZANU PF maringe nekuti angazopinda pachinzvimbo chavaMugabe ndiani kana kuri kuti vaMugabe vazobva.
Asi tichitarisa iyo nyaya iyi vamwe vari kuti pamutemo zvinokwanisa kuti vaMnangagwa vabviswe paiswe mumwe munhu vamwe vachiti zvinhu zvakaoma zvikuru munoona senyaya?
Pamutemo vanogona kubviswa nekuti mutevedzeri womutungamiriri wenyika pamutemo anobviswa pachigaro ichocho nomutungamiriri wenyika. Mutevedzeri womutungamiriri wenyika anofanira kuita iye ainonzi serving at the pleasure of the president. Saka kana kuri kuti president iwo vanoapoinda vachazvikana nayo vanogona kuti ndochiwadzirwa akuoma kwazvo ako kungava kuchitaugwa nevamwe zvimwe kune chokuita nezvematongerwo enyika kuti kuri kuti vabviswa zvinogona kukonzera kushagadzikana mubato riri kutonga reZambia.
Asi zvekuvandudza dare remakurukota nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika zvingabatsira here?
Hazvinenge zvoenda nekuti kuvandudzwa kwacho kwaitwa nomutoo upi kana kuri kuvandudzwa kwakanangana nekuti zvinhu zvigadziriswe. Zvinhu zvine chokuita nekuti vemabhizimisi vazvikwanisa kuona kuti munyika mune mhepo dzakanaka zvekuti vakwanise kutanga mabhizimisi avo. Izvozvo tingazvifarira kana kuri kuti kuri kuunzwa vanhu vari kuuya kuzovandudza hwaro hune chokuita nezveupfumi hwenyika kuti huchinjwe. Hatingati aya mapolisi achinjwe aindirane nezvinodiwa nemainvestors nevamwe vakadaro, izvozvo zvingabetsera. Asi kana kuri kuti kuvandudzwa kwokungoita kwakanakana nezvematongerwo enyika nezvemasimba, ikoko kunogona kunge kusina zvisinonyanya kutibetsera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNSC Mudzengi vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, mutambo wechibuku Super Cup pakati peCapes United neShabani Mine wakagumira panzira zvitevera mhirizhonga yakaitika pamutambo uyu. Asi kunyange zvakamira zvakadai, mune imwe nhau yemitambo, chikwata chenyika chemutambo werugby cheZambezi Cheetahs chakabudirira kuenda kumakwikwi e2018 World Cup. Michael Gariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo pakati peCapes United neShabani Mine wakagumira panzira apo vatsigiri veCapes United vakakanda zvinokuvadza munhandare mushure mekunge mubati wepembe vaThomas Kusosa vakaramba chibodzwa chakakandwa nakudzi Nyamfukudza. Panguva yakamiswa mutambo uyu, Shabani Mine yaive ichitungamira 1-0 nechibodzwa chakabva kuna William Mapfumo, asi mhirizhonga yakabaka apo vakusosa avo vaive vakabata mureza vakataurira mubati wepembe vaPilani Ncube kuti paive paita kusandudzirana Nyamupfukudza asati anwisa chibodzwa. Izvi hazvina kufadza vateveri vemaGreen Machine avo vakatanga kukanda zvinokuvadza kuvabati vepembe kunyanya kuna vakusosa avo vakarohwa mumusoro nebhotoro. Asi mimwe mitambo yemakundano aya yakaenderera mberi semarongerwo aiva akaitwa chikwata cheHarare City chichipinda masemifinari mushure mekukanga Black Rhinos 1-0 muRufaro Stadium nemugovera. Murairidzi weHaumaine Kelvin Kaindu atarisana zvekare nemukombe wake wekutanga kubvira atanga kurairidza muZimbabwe mushure mekunge chikwata chake cheHaumaine chakadambura chapungu 2-1 muAscott Stadium nemugovera. Zvakamira zvakadai, chikwata chenyika chemutambo werugby cheZambezi Cheetahs chichange chiri kumakundano e2018 World Cup gore rinouya, kunyange hazvo vakarohwa 10-7 neUganda makwikwi Africa Rugby Sevens muKampala mukupera kwesvondo. Zvikwata zviviri kubva kumakwikwi Africa Rugby Sevens aya ndizvo zvakabudirira kuenda kuWorld Cup, zvichireva kuti Zimbabwe yave kubatana neSouth Africa neNamibia kunomirira Africa kumaWorld Cup San Francisco kuUSA gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwi kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kuda kuvandudzwa kwedare remakurukota nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kurudziro iri kubva kuZeki yekuti vanhu vanyorese kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei namba dzenyu paWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa edi apira regaiti mbotari samzure na uzakare. Sachigaro wesangano Rezek amairita makarao vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana richinyoresa vavhoti. Asi vamwe vanhu vakawanda vanoti havasi kunyatsoziva nezveurongwa uhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiya mina Chris Gande nanitungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mfufu 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya iPVR abesesuswile ngayo but benga registered ngoba kwathes indawo yakho ni bikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathe singanani so bensesaba ukuphuza lokuyachona khona le.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Uzulu wakobulawayo esithi kalalwazi olwaneleyo ngendawo zokubhalisela.
Ngomthetho we-National AIDS Council owe-stigma awuhambi awuhlali kahle. Uthini umuntu nonja oku-position yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayethule ebulenjini beTwitter.
Uzulu uthi akulabubelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa umongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau esithi sebelungiselele ukuqala lolu hlelo. Uthi imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration eyokubhalisa abantu layo isikhona kanti lezisebenzi sezisendaweni zokubhalisela. Umakara ukhuthaze abantu ukuthi babuye lengwalo ezidingakalayo ezigoqela isithupha loba ugwalo lokuhambisa i-passport, incwadi elesiqiniseko salapho ohlala khona i-proof of residence ngesiNgisi, njalo kungaba incwadi ikagetsi le kumbe ucingo. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo seziveze ukuthi lokhe zingelalwazi olwaneleyo ngendawo lapho okumele zibhalisele khona. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamizi zakobulawayo zithi uhlelo lwe-BVR azilwazi kahle njalo aziluthembi ngoba luphethwe nguhulumende esebenzisa ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. I-BVR ijonge ukuphuma loluhlu lwamabizo abazaba lelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Umchayeli wemichova ehamba phakathi kwedolobho isiya emalokitshini achiyeneyo uSipho Masina uthi akakezwa lutho nge-BVR.
I-BVR akangiyazi.
and bengingakazizwa bengekezwa ngayo vele ngoba le ndawo konke lapho ezirejisterwa khona angikwazi. Mina ngagcina ukuregister ngo-2000 and bengingakaregister anymore, but ngilesifiso sokuvota kumbe okunye kukhozwayo ukuthi ngishona ngisemsebenzini and into ezinjengama-newspaper into engalasi isikhathi sokubala. Nxa kuyukuthi bathi siregister ngecomputer akusoze kube lesitsotsi yini ngoba ikhompyutha into eyekhwayo ukuthi bagcine sebaregister labanye abantu abangekhoyo abangaexistiyo. Mina I think kuyabe ku-right ukuthi babuye ebantwini babuye bazobafundisa before baqalisa lokho bakwenzayo ngoba abanye vele ulwazi kasilalo ukuthi PVR ayikwini.
Iningi labasakhulayo selike lahlangana lodaba lwe-PVR ebulenjini laloba bengakabi lolwazi olujulileyo ngayo. Osakhulayo umnumzana Bekithemba Moyo uthe lokho engakabhalisi ukuvota ngenxa yokuthi indawo ebekubhaliswa kuyo ibikhatshana njalo uhlelo lo-PVR abaluthembi ngoba lusezandleni zikahulumende owaziwayo ngobutsotsi endabeni zokhetho.
Ya, i-PVR abesesuswile ngayo but bengaregisti ngoba kwathi indawo yakhona ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani, so bengisesaba ukuphuza lokho yatshona khonale.
Omunye njalo osakhulayo othengisayo kosekusile unkosazana Gladys Dube uthi ufisa ukuthi afundiswe ukuthi PVR yona isebenza njani ukuze ethi nxa esiyabhalisa ahambe eselolwazi ngoba efisa ukuphatheka ekhethweni luka-2018.
Mina uhlelo lokuregister bengingakaluzwa kodwa isifiso sokuregister sokuthi ngivote ngilaso sibili ukuthi lungakungabakwazi ukuthi luregister nini ngapi. Ngiyahamba sibili ngeregister ngoba ngo-2018 ndesifiso sibili lami sokuyafaka uxa ngivote njengabanye.
Ilunga lenhlanganiso yezakhamiza kobulawayo e-Residents Association umnumzana Wilfred Mthombeni uthi yena useke wezwa nge-PVR kodwa akathembi ukuthi kuzakuba lenguquko ekwenziweni kokhetho.
Ye, sesizwile ngokuthi kuzaqala ukumemetheka kokuregister ukubhalisa lapho ukuthi abantu bezovota. Uqala ngolwesibili. Mina nginjani ngaregister? Kodwa ke ngilesifiso sokuthi ngihambe ngifinyelele ngiregister khonapho. Esikwaziyo nje ukuthi sokuguquka nge-PVR leyo sokutshintsha indlela ebesivele sibhalisa ngayo kuqala. Wawuphomba ukubhalisa nje kuphela kube ngakuthathi iminwe bengakukhangele okuningi. Kodwa ikhathesi sizwa kuthiwa sebeza kuthatha imfanekiso, sebeza kuthatha lama fingerprints.
Osakhulayo unkosazana Nondudu Zonyathi uthi yena akakaze abhalise ukuvota kodwa lonyaka ufisa ukuthola ithuba lokuyabhalisa laloba engelalwazi nge-PVR.
Mina angikaze ngiregister for ukuvota ngoba angilalwazi lwakhona lokuthi kuqalisa nini ukuvota khona lokho ukuregister for ukuvota angilalwazi lwakhona. Le-PVR leyi angiyazi and information yakhona le asilalwazi lakho abakasitsheli ngakho asika ubone ngakho ukuthi khona sesingathi hayi singasukumela phezulu sihambe siyeregister. Kodwa mina ukuvota hayi ngiyafuna ukuvota sibili next year ngo-2018 and so ke ngiyekele ngezwa ngakho ukuthi uqala nini ngizasukumela phezulu ngihambe ngiyeregister so that ngikwaniseke uya vote.
Abazi ngezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-technology abe-company AHX sebephume lohlelo lukamakhalekhukhwini olwe-mobile app olutholakala ku-Google Play Store. I-app leyi ilama-PVR centers aselizweni lonke jikelele kodwa ilokhe ingakaziwa nguZulu. Obona ngamalungelo oluntu kwezokhetho wakobulawayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthi imizamo efana lale iyancomeka kodwa bekufanele kwenziwe kulesikhathi ukuze uZulu wonke athole ulwazi njalo kusenziwa nguhulumende.
Mina ngibona ngani ukuintroducer kwe-mobile application kuzasincedisa kakhulu ukuze sifinyelele osowethu ikakhulu abantu abatsha abayibo abakhanya bethakazelela ulwazi olutsha esingathi ngama-information technologies. Sizanelisa ukubana sithole information mayelana ngama-centers okuregister ukuvota.
Ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisa ukuvota eze-PVR elizweni lonke jikelele. I-PVR iqale ukwenziwa ekuqaleni kukampandula kodwa izekhi simemethekisa uhlelo lolu ukwenzela ukufinyelela abantu abaningi. Indawo lezi zizabe zivuliwe langempela viki ukuze uZulu wonke athole ithuba lokubhalisa. Ibizo lomuntu osebhalisa lizaphuma endaweni eyodwa yokuvotela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane leHIV sezisole amazwi kaMphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayewethule ebulenjini beTwitter esithi abanatha amaphilisi okwenqabela igcikwane leHIV balako ukuhlanza behude. Iningi lithethe imbiko le ngendlela yokuthi umoyo ubethuka umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngoba nguye osanda kula wahlanza njalo wahuda emhlanganweni weGwanda ngenyanga edluleyo. Olwela ilungelo labalegcikwane leHIV unkosazana Martha Tholana uthi lanxa umoyo esaziwa njengomuntu olenkulumo elensiba zenungu amazwi kamoyo la amethusile. Abanye abafana lomela iNorton edalela eParliament umnumzana Themba Mliswa baphendule umoyo ngamazwi aqatha besithi utshengise ukungabi lonembeza. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo othi amazwi kamoyo atshengisa ukungahloniphi.
Ungayivala kuhle i-tweet yakhe esayidini yakhe ibispecific entweni ayikhulumayo ngomuntu akhuluma ngaye. Ukuthi hayi bantu uthi yena wafakelwa kodwa ngimaybe yena le history yaziyo ngaye angithi kodwa lokhu liyakubona yini ukuthi nxa umuntu ezele ekuma ARVs alokwenza ama side effects okuthi umuntu ahlanze owesisu sinjijinyisi eside lakhe ngobe kubeka ngaleyo ndlela. But kodwa mase sikukhangela from iside yamalungelo nje kumbe ukuziphatha ebantwini kusuka kusinika ipicture yokuthi ungathi uyeyisa abantu abaphila lomkhuhlane wona lo yabo ende ngomthetho weNational AIDS Council owestigma awuhambi awuhlali kahle ukuthi umuntu nonja okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Singeke sathi ubezibhalela nje engakhulumi ibizo lomunye umuntu esitsho nje ukuthi amaphilisi la alakho kwenza lokho.
Iye uhlakaniphile siyamazi umoya uhlakaniphile kakhulu professor and kafakanga ibizo ngabomu ukuthi esayidini lakhe uyamkhulula ukuthi hawu kanti mina ngithe ukubani njengoba ngithile ekuqaseni ukuthi hayi kuyaziwa ukuthi la maphilisi alokuba nama-side effects anjalo. So uyakwazi ukuzikhulula sibe kathi hayi mina ngizange ngitsho umuntu. So lo osokumhlupha kumhluphani kanti okusesakeni yikho okuzizwelayo ingxenye yena osokumenza responde kusho ukuthi uyazi ukuthi ukhulunywa ngaye.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
UZulu uthi akulabubelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa umongameli Mgabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo ele cabinet. UMgabe uveze ngomgqibelo ukuthi uzahlela kakutsha i-cabinet yakhe ngoba kulabanye abaphathintambo abangaqhubi kuhle umsebenzi. Uthe lokhu uzakwenza kuyona le iviki. Kodwa iningi lithi uMgabe kumele laye ehle esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kakuhle kanti njalo seluphele. Ingcwethi zithi abaphathintambo abalakho ukulahlekelwa imisebenzi yilabo abakucele eliloyisa ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikamongameli Mgabe eletimu lakosti. Zithi njalo abakucele elilwisana lelikamnangagwa ele-G40 balakho ukuphakanyiswa bafake esikhundleni eziphezulu okugoqela unkosikazi Grace Mgabe. Sixoxele enye yalezingcwethi umnumzana Dumisani Nkomo.
Mona zandi kungathimbeka kakhulu lapha bakuhlangothi likamnangagwa okungabe kugoqela yena umnangagwa ngokwakhe okungabe kugoqela u-provincial affairs minister rural affairs u-Abengikho Ncube engxanyelo lomushowe lodogora bona zandi bona laba engxanye bengahamba ngoba bengatshintsha bebangadimoto kusukela kumnangagwa ngokwakhe kusiya ku Afeniko Ncube kusiya ku Chris Mishewe Nqanyelo Nqanyelo Dokora bona uDokora Nqanyelo ekhotshola nje incompetent.
Ubaba Jonathan Moyo bakhona abathi engxenye ulakho ukubiselwa ku information ubona kusenzeka yini lokho?
Yeah, iconcede engxenye ungangakhipha umshowe umoya ngihamba ku information umbe pronote wenike inye ephezulu kumbe inye phezulu.
Khona ukutshintshatshintsha kwe-cabinet okukhangelelweyo lokhu ubona kuqeda na ukudlephana esikubonayo phakathi kwe-Lacoste le-G40?
Akusezo kuqede ukudlephana nje kuzenza ungakhanyi kuwesobala kodwa kuyaba wese ngoba laba abakhintshiwe bazazonda kakhulu kodwa manezani umongameli nomkakhe babefisa ukutshengisela amandla abalawo ukuthi yithi esilamandla. Xa ukhumbula ukuthi umjiro wakhitshwa njani kwangena umntu owayecabangela ukuthi umjiro engakhitshwa. So kwezombusazwe ngbezomba abangazwe bathi anything is possible. Lo mnangagwala yagcine engaso vice president kumbe bemthathele ukuba ngu-justice minister enxebeni ukuchinamasa or something. Kodwa mbona sibili kungenzakala ukuthi aze bemthathele i-justice ministry kumbe bemthathele i-vice president ngokwayo kungenzakala lokho.
Bengamsusa uMnangagwa akusoze kube yikho na ukudabuka kwebandla lezano PF phakathi.
Kwabe ukudabuka kwezano PF kodwa likhumbule ukuthi sasisho njalo ngesikhathi sikaMjuru.
Alubana exqotshiwe manyathelo bana ngawathatha uMnangagwa nxa ekhona.
Hayi inxeba mnika enye isecurity engatshintsha nalo secretary Mayi nxa. Ngizakala ukuthi usecretary Mayi umbu amayi wena lo Grace ebepronyothwe. Bona zani baba ngani bangapronyothwa inxa ebiselo ku security ministry umbe bamgcina ngu vice president kodwa ngesela justice ministry ngoba justice ministry yekhanda imithetho iqatheke kakhulu. Bona zani inxa ibamthathela yona le justice oversight over justice yokhanda imithetho.
Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kulive Talk lamhla sixoxa ngokufuna ukwenziwa ngumongameli Robert Mugabe othi ulakho ukuguqula idale lakhe labaphathi ntambo i-cabinet kanye lokukhangela uhlelo lokubhalisa ukuvota oluqalisa kusasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Kulabantu abalithumi lambili abagalule emfuleni weNaf osemngceleni weMyanmar leBangladesh izolo ngemva kokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abedlula ikhulu abakade bebalekela kweleBangladesh besuka kweleMyanmar ngemva kokuqhamuka kwempi yomdeni.
Abalwisana lohulumende wakwele DRC sebe besekelwa nguhulumende wakwele Uganda babikwa behlasele inkamba yabebutho kwele DRC babulala ilunga leviyo lebutho lomanyano wamazwe omhlaba ele United Nations kulimale amasotsha ambalwa. Lokhu kuphume embikweni oyethulwe libutho le United Nations namuhla.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi umkhuhlane wengqondo kungenye yemikhuhlane eqhubeka ibandlululwa eZimbabwe kusukela ezabelweni la kuzo zonke inhlangothi kubangelwa ukusilela kolwazi kanye lenkolo uZulu azilandelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kubikwa kungokunye kokuphazamisa inhlelo zokulwisana lokusabalala kwemikhuhlane engathelelanwayo efana lokwengqondo. Ngenxa yalolu bandlululo, inengi liphetha lisehluleka ukuyadinga usizo ezibhedlela lapho sebegula, ikanti kuludubo olunganakekelwa nxa luthe lwaziwa isikhathi sesekhona. Umsekeli womqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yabodokotela abangela mingcele eMedicine Sans Frontières MSF umnumzana Emerson Gono uthi kungalesi sizathu bakubona kumqoka ukusebenzelana lozulu kwezokulondolozwa kwabalemikhuhlane yengqondo. Lokhu uthi bekwenza phansi kohlelo lwe-Community Mental Health Model of Care kumaklinika alishumi nantathu.
People lack understanding.
Uzulu ulokhu engaluzisisi lolu dubo lwemikhuhlane yengqondo. Ziningi incazelo abalazo njalo lenkolo abalazo. Ngenxa yalezi nkolo kanye nokubandlululwa kwabatholakala belemikhuhlane yengqondo, besihlangana lenkinga zokuba bephuza ukuzadinga usizo ezibhedlela usukhulile umkhuhlane. Lapho sebephumile ezibhedlela ngoba sebengcono basuke benganathi imithi yabo ngendlela kubangelwa yilokho kubandlululwa walo mkhuhlane.
Unkosikazi Sandra Ndiweni ngomunye wabongikazi abafundela umsebenzi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yengqondo esebenzela kobulawayo.
Inkinga ikuthi nje thina abantu abamnyama sisuka sibe lendlela yokucabanga ethi yona umuntu ma egula umkhuhlane yengqondo uyabe kwiindaba zakhe. Abantu bakuthatha njengokuthi mhlawumbe kukhona icala lenzayo kumbe usendo lakhe kukhona umuntu okumnywa wenza enye into eyenza ukuthi kube lo muntu osuka amsebenze ngokwesintu. Singabantu abamnyama asila kukholwa ngezifundo lezi ezaphezulu ezikhuluma ngokuthi umkhuhlane wengqondo uqalisa njani, kwenzakala njani.
Uncome indlela esisungulwe ngabe-MSF yokusebenzelana labalemikhuhlane yengqondo bekuzabelo zabo athi ngenye imizamo ezophathisa ukulwehlisa ubandlululo.
Uhlelo lolu uhlelo oluhle kakhulu, ngiyalamukela ngezandla zombili ngoba lokhu kuzayenza kube lula ukuthi sisebenze ngomphakathi.
Unkosikazi Thokozile Ngwenya ngumatron esibhedlela seNgutsheni Hospital kobulawayo ulandisa ngengozi yobandlululo.
Emsebenzini lasemakhaya lapha bavela khona abantu kabawamukeli umkhuhlane wengqondo njengeminye imikhuhlane yonke, babone nganinto eyangisayo. Abanye benze okokuthi umuntu lomkhuhlane wengqondo uyavalelwa atshone ekhiyelwe endlini angaphumi phandle, omakhelwana babengakwazi ukuthi lapha endlini kulo muntu ogula umkhuhlane wengqondo.
Luqhubeka lukhula lolu dubo lokubandlululwa kwabatholakala belemikhuhlane yengqondo elizweni, kubika unkosikazi Ngwenya.
Umuntu ole-BP kumboletshukela uyakhuluma nje public ukuthi usayathatha amaphilisi ame-BP, usayathatha namaphilisi ame-shukela. But umkhuhlane wengqondo kungani kuyinto eyangisayo efihlekileyo, angeke akuthi bhadla phakathi kwabantu. Nxa kungama-social problems baxoxisane phansi endlini e-grassroots level bancedisane.
Abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngalolu bandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo elizweni. Umsekeli womqondisi wohlangothi olubona ngezempilakahle yengqondo lokusetshenziswa ngendlela engayisiyo kokudakayo unkosikazi Shelly Dokasi Sithole laye ulandisa ngalolu bandlululo.
Kulo bandlululo kubantu ababulawa umkhuhlane wengqondo okudlula abantu ababulawa ngeminye imikhuhlane yomzimba. Angazi ukuthi abantu indaba befuna ukwehlukanisa imikhuhlane wengqondo lomkhuhlane womzimba. Ingqondo isemzimbeni wani omuntu, but ubona bezama ukwehlukanisa umkhuhlane wengqondo lomkhuhlane umuntu angabulawa yi-BP.
Unkosikazi Thole uveza ukuba okungaziwa nguZulu ukuba kulobudlelwano phakathi komkhuhlane wengqondo leminye okubalisa isimo sokuba umuntu legciwane.
Ubudlelwano obukhona lomkhuhlane we-HIV AIDS lomkhuhlane wengqondo yikuthi wena unje ngingakutshela namhla ukuthi ubanjiwe ukuthi u-HIV positive. Kanengi almost 90% uyadana. Ekudaneni khonokho kuya ngawe ukuthi umzimba wakho udana kwakhona ekuthatha njani.
Ngenxa yedubo lobandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo olutholakala lasemisebenzini, bayakhuthazwa abamankampani ukuba basungule inhlelo zokubanakekela. Lesi sicelo sihambelana lokuthiwo yindikimba yalonyaka yosuku lapho kunanzwa khona ezempilakahle yengqondo olwe-World Mental Health Day, yona ethi Mental Health in the Workplace. Abezempilakahle babika ukuba oyedwa phakathi kwabantu abane, 1 in 4 eZimbabwe, batholakala behlaselwa yimikhuhlane yengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
abaphathi ntambo ababona ngezemali emazweni abalisa ele Angola, ele Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia le Zimbabwe basemhlanganweni welanga elilodwa esigodlweni semelika iWashington DC. Lapho abahlaziya khona indlela ezintsha zokuthuthukisa ezenotho. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso yeMFMI eZimbabwe limelwe ngomnumzana Patrick Chinamasa, umphathi ntambo wezemali. Njalo umhlangano lo ungenwa ngabo ngosibalukhulu bamabhanga amazwe womhlaba. Sixoxe lo programs manager wenhlanganiso yeMFMI uSipho Makamba.
Lapha sibe emhlanganweni ngisebenzele i-organization okuthiwa yi-MFMI. Umsebenzi wethu ukunceda ukusukumisa i-knowledge engathi lama-skills ebantwini ukuthi babekwazi ukwenza i-management yezenotho yelizwe. So kathesi sibuye lapha sile board meeting njalo besile forum ebesiyenza lapha besishare i-knowledge nje with abantu from all over Africa about infrastructure financing.
Yeah, nxa likhuluma nge-infrastructure financing kwini khonokho?
Sikhuluma ngokufinansa izinto ezinkulu ezinjenge-power, amagetsi, ukwakhiwa kwama-bridge, ukwakhiwa kwemigwaqo and ama-project amakhulu and usually athatha isikhathi eside ukwenza. Big amount njengokuthi nje nxa singenza umvekeliso ngezinto zasekhaya, big projects like Kariba Dam or projects like building a road maybe from let's say esuke Plum to ziyengena ngathi eMtare or Harare or any other way, and then power generation, not just the solar which is enough for household, isenziwa ilayithwa ngama-gates a-generated from kwabulawayo khonapho isidede ukuthi avele ngaphi e-Kariba and all those spots.
Ye, nxa sikhangela-ke kulabantu abaningi kanganani abavela eZimbabwe emhlanganweni lo?
Bebekhona abavela e-Ministry of Finance, abavela kwe-economic planning, labavela ku-Central Bank.
USipho Makamba ngu-programs manager wenhlanganiso ye-MFMI.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City uMandla Mpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba bafinyelele ukuyadlala ku-final ngemva kokuphumelela kwabo esigabeni se-quarter final ngempelaviki edluleyo. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu lebulawayo City lifinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yenkezo yeChibuku ngemva kokunqoba ileYada Stars nge-1 kanya emidlalweni eqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngesonto. Loba benqobile abafana bebulawayo City badonse kanzima ukuze bachaya beyada, kodwa umqeqeshi weqembu lebulawayo City uMandla Mpofu uthi indlela abadlale ngayo ngokuzimisela imupha ithemba ilokuba bengafinyelela kufinali yalo mncintiswano.
Ngibona ngani namhla le ababiza ukuthi i-fighting spirit namhla ye ewine igame le because abafana I think balwile kakhulu. Lapho sesikhona akusela ngenye indlela sesikhangelela ukuthi singaphusha sesefika abayithi final, and then kuzabonakala ukuthi kuzaphethani khona ngale.
Amanye amaqembu lawo aphumelele kumidlalo ye-quarter final edlalwe ngempela viki yedluleyo ngagoqela ele Harare City lona elinqobe le Black Rhinos nge-1 kanyanga omgqibelo, kanye lele Haumine lona elitshayele Chapungu nge-2-1. Iqembu lesine elizaphatheka kusigaba se-semifinal kumncintiswano wenkezo yeChibuku lizakwazakala ngemva kokuba inhlanganiso ye-Premier Soccer League isithethe isinqumo ngomdlalo ongasafikanga emaphethelweni obuphakathi kweqembu leJapani Mine kanye leqembu leCapes United. Lo mdlalo umiswe ngemva kokuba sekulobudlwangudlwangu abalandeli beqembu leCapes United sebephosela izikhali enkundleni becunulwe yikuba umsekeli kaNompembe uThomas Kusosa ethe umgadli weqembu leMakepekepe uJohn Juwawo uhlohle okungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi iqembu leJapan Mine belikhokhela nge-1 kanya kule mizuzu engamashumi amabili umdlalo ungene uhlandla lesibili. Lokhu ngokwesibili kuba umdlalo ungafiki emaphethelweni kuhle kumncintiswano walo nyaka, njengoba kuhlandla lakuqala iqembu leChicken Indicala le ukudlala ngemva kokuba iqembu leYada seliphiwe umbikwa umdlalo usuvele uzusiyafika komlindi uyagcina. Inhlanganiso ye-PSL idlilisele iqembu leYada phambili yajezisa eleChicken Inn lona elihlawuliswe inkulungwane ezimbili zamadola, ikanti njalo ngomnyaka ozayo alisoze liphatheke kulo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukuba lokhe zingelalwazi lohlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV sezisole umnumzana Jonathan Moyo ngamazwi ayethule enkundleni ye-Twitter.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.